Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro ndira 22/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuwanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimsek yozivisa zvakabuda mubvunzo dze O level. Kolera yoramba ichipararira zvinotyisa munyika. Tichakupai zviri kubuda kubva makwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Ii ndiyo mimwe msoro inao zedu za nasi, zichuwa kwa muri zivagunu ku Studio 7, irimu Washington DC. Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa nhasi nezvekubuda kwezvakanyorwa nevana mubvunzo dze O level munambudzi gore rapera. ZIMSEC inoti uwandu hwevana vakapasa wakawedzera zvichienzaniswa negore rapera. Gore rino vana vakapasa vanodarika zvuru makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 29.41%. Asi vana vakapasa zvuru makumi mashanu nevasere zvine mazana mana nemakumi maviri kana kuti 54,420 pavana zvuru zana nemakumi masere nevashanu nemakumi maviri nemumwe vakanyora bvunzo kana kuti 185,021. Sachigaro webhodhi reZIMSEC muzvinafundo Edimwenje vaudza vatori venhau kuti uwandu hwevana vakanyora bvunzo hwakadzikira nezviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 8,631 havana kupa chikonzero chekuti sei vana vashoma vakanyora bvunzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro.
Ndinofunga mangozvionero mhuri yeZimbabwe kuti bazi reprimary nesecondary education rina vana mazvikokota vari kubata basa zvinosanganisira varairidzi vedu vatinoda kuramba tichirumbidza nekubata basa kwavakaita kuti mumazamanishoni a2023 emafom 4 takatanzwa manyukunyuku tichiona kuti vakakunda zvikuru vachisepasa targeti ya 2022 ne 4.35% zvekuti izvezvi zvipasi rejedu yanga iri almost 30%. Izvi zvinhu zvinotifadza chaizvo, tinonzwa kunyeveneka nenyaya yekuti tiri kunzwa kuti tikuona kuti mastrategies atiisa isusu sebazi reprimary nesecondary education ari kuita kuti dzidzo yedu ienderere mberi iri yemhando yepamusorosoro. Kune vaya vanga vachitaura kuti makala ngaabviswe, makala ngaabviswe. Hezvo zvabuda musarudzo, makala aya aita kuti pass rate yedu inge yakakwirira. Tafara chaizvo isu sebazi reprimary nesecondary education, asi tisaramba tichiendera mberi tichida kukunda zvatakaita muna 2023. Tatenda.
Mutauriri mbazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevraya University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
pane zvakawanda zvinoita kuti maresults ange ari pasi pasi saizvi zvimwe zvacho zvinosanganisira kuti inonzi new curriculum yacho yakaiswa kuzvikoro haina kunge yakatrainwa maticha kuti vanatsokuziva kuti chii chavanofanira kuita zvekare inonzi inodhurira vabereki kuti vatenge zvinenge zvichidiwa kuchikoro ikokoko asi tikatarisa futi chimwe chinhu chinogona kunge kupasa kwavana kunenge kwadzakira kudero varairi kuti vari kubhadharwa zvakakwana here mazivira atinoita isu vokudzidzo vokumabhizimusi ndokuti mushandi unonyanyokosha chaizvo izvo ndiye mushandi uri padhuze nacustomer akasafara mushandi yeye wakaita saticha uri padhuze nomwana wechikoro dzidzo inondopiwa kumwana haisi dzidzo yokuti ingabudirisa mwana
poitwa sei kuti pagadziriswe nyaya iyi pasimudzirwe dzidzo yemuZimbabwe
apa panoda kuti nyika ivonere pamwe sechuma chomuzukuru kuti hurumende kana iine zvirongwa zvainoda kunge ichiisa kuzvikoro kana kuchinjurudza dzidzo ngaigare pasi navanhu vose vatinoti pachirungu vaya mastakeholder kunyanya maticha nyangwe ari kumaruzevha vachiita misangano kuti izvi zvingaitwa izvi ndizvo here
ndezvipi zvimwe zvingaitwa nevanhuwo zvavo mukusimudzira dzidzo muZimbabwe
chimwe chingakwanisa kuita ndechekuti vaya vakafunda kuzvikoro vakabudirira kana vakasabudirira tinovakumbira kuti vange vachidzokera kuzvikoro izvozvo vachinosumudzira zvikoro izvozvo vachinosumudzira vana vechikoro vachinosumudzira maticha sezvinoitwa kune dzimwe nyika kuti kune inonzi teacher appreciation week vhiki rokutenda maticha vabereki vachitenda maticha vana vechikoro vane nzirawo dzokutenda maticha mabhizimusi ane nzirawo dzokutenda maticha hurumende ine nzirawo dzokutenda maticha kuvapa manyukunyuku saka ndo zvimwe zvandingati zvinofanira kunge zvichiitwa kuzvikoro kuti tisumudzire fundo yenyika yedu nokuti pasina fundo yakasumukira nyika icharamba ichingoenda pasi muupfumi hwayo kana nyangwe mutsika chaidzo
nyanzvi nyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura naTaboka Ncube weStudio 7. Vamwe varairidzi vashoma vanonzi havana kuenda kuchikoro nhasi vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Masangano evarairidzi anoti hurumende iri kutyisidzira vamwe varairidzi nekuti ichavatorera mari kana kuvamisa basa vakateerera kurudziro yekuti vambomira kuenda kubasa. Varairidzi vanotiwo vari kuda kuti mari yavo iwedzerwe kusvika pachiuru chimwe chete nemazana maviri kwete mari inosvika mazana maviri nemakumi mashanu yekuAmerica yavanoti vari kutambiriswa pari zvino kana pabviswa mitero yose. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata mukuru wegungano remasangano anomiririra vamwe varairidzi reFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU amai tafadzwa munoda vafa asi iko zvino totanga kunzwa kubva kuna vataungana ndoro vanovaivo mutauriri mubazi redzidzo yepasi
zvekuti hanzi kune varairidzi vanga vari pastrike ndo mamwe kutongotanga kutongonzwawo nemi anenge atongori manyepo emandiriri hakuna varairidzi vamboenda pastrike vangatosvoda kuda kuenda pastrike kuda vari vana kana kuti vatatu otherwise vose varairidzi vanga vari mumuzvikoro nhasi uye tiri kutitarisira kuti hakuna kana strike ichamboitwa gore rino.
Mashoko emutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro. Iko zvino tochienda kumutungamiri wesangano reFOZEU muzvare tafadzwa munoda wafa.
Tinavo varairidzi vatadza kuenda kubasa muzuva ranhasi nenyaya yatanga tichingotaura vashoma havo asi vamwe vari kunyunyuta vaenda vachinyunyuta vari vanhu vari kutya kuti havanyatsi kutrasta kuti employer anga reacta sei
munoreve apa vari kutya kudzingwa kana kuti zviri kufamba sei
last action yatakaita tichiita muhoro wedu employer akatora mari akasubtracta mari mumuhoro wematicha saka na vadzidzisi vakawanda vanototya kuti hasha iri shoma kudai tikaitwa zvatakaitwa last year totorewazve imwe mari tinotozosara tisina chekubata asi hedu tiri kubishi rekukurudzira vadzidzisi kuti vasatya ikodzero ravo nekuti vataure negavhumendi kuti horo ravo harina kukwana.
Mawana here mhinduro kubva kuhurumende patamba yenyunyuto yamakavatumira svondo rapera?
Panguva dzafo kuno kumanhero anhasi tangati tati tawana mhinduro kubva kuhurumende.
Munoona here varayiridzi vachizotambira iyo kurudziro yenyu iyi mukufamba kwemazuva uku kana kuti zvinenge zvakunetsa?
Tichiri ku hatisati ta give up kuti varayiridzi havazotambira asi tiri kutoita kudzidziso yekuda kutaridza vavarayidzi marights avo nekodzero dzavo kuti vazive kuti hapana mumwe angataura negavhumendi akamirira varayiridzi kunze kwevarayiridzi ivo pachavo kuti vanzwisise kuti kana vakareza sezvatanga tichingoita nguva yose iyi tichingoti pamwe hurumende ichadai pamwe hurumende ichatisungira zvinotaura kuti izvozvo hazviitiki kunze kwokuti titomira tose titaure shoko rimwe takabatana.
Mutungamiri wesangano refozeo Muzvare Tafadzwa Munoda Afa vachitaura vari parunare kuntambazi dhuna kuUmguza. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu makumi manomwe nemumwe kana kuti 71 ndivo vanyatsozivikanwa kuti vakafa nechirwere chekorera asi vamwe mazana matatu nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 359 vakafawo vachiri kuvhenekwa kuti vakafa nechirwere ichi here kana kuti kwete. Izvi zviri kupa kuti dzimwe nyanzvi dziti Zimbabwe iri kukundikana kunyatsopa huwandu chaihwo vanhu vafa nechirwere ichi kanawo kubatwa nacho. Sangano reWorld Health Organization rinoti rave kudzidzisa basa vamwe vakotizana vemunyika kuti vakwanise kuvheneka chirwere ichi nechimbi chimbi kuti chisarambe chichipararira uye kuti chionekwewo kuti huwandu hwacho hwamira papi chaizvo. Chirwere ichi chiri kupararirawo zvakanyanya munyika gumi dzemuAfrica. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanoti hurumende iri kuedza kuita zvose zvainogona kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira kusanganisirawo kuchera zvibhorani. Mukuzeya nezvenyaya iyi nekuvhenekwa kwechirwere ichi tabatawo nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Chiri kuitika paBlessing ndechekuti hatisi kutesta vanhu vaya vanenge vari kunzi vane cholera. Sezvatinoziva kune zvimwe zvirwere zvakaita sana typhoid zvinokwanisa kunge zvichiitawo kupresenta the same way secholera, manyoka, mudumbu nezvimwe zvakadaro. Saka chiri kushota apa kuti vanhu vatestwe vaitwe maconfirmatory test. Kana tiri kufunga kuti tine mapositive cases around vamwe vanozobatira chirwere, then we should be counting those cases the vanhu vari kufa around that person aconfirmwa as cholera kuitira kuti tive nemaaccurate numbers, because 71 seems like a very low number compared kune mamwe maestimates atiri kuona. It would be good if it was true kuti is only 71 people vafa necholera, but the reality is I think the numbers are much higher. And that should make all of us alarmed and do more kuti cholera isaramba ichipararira.
Saka muri kuti zvakakosha kuti tinyatsoziya uwandu hwacho chaiwo chaiwo.
Hongu Blessing, zvakanyanya kukosha kuti ngatinyatso kuva ne an accurate number. Vese vari kususpect kuti vane cholera ngavatestwe, tinyatso kuziva It might be a case yokuti ma keys, ma test keys and zvimwe zvakadaro zvinotora nguva especially kumaruwa. But ngatitsvage means zvekuti at least ma samples anga ari kucollectwa at all times and then that be used as a reference. And ndirikuona kuno ku America blessing nyaya yeCovid, you know, vanokwanisa kuassessa kuti mucommunity iri kupararira zvakadii through kutesta mvura yainogezwa nevanhu vachiona kuti burden yeCovid yakamira sei. So we should be looking at my methods ekuti tive an accurate way yokuti vanhu vabata korera vangani.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Kana vashandisa zvimbuzi ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena. Kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu, mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakaboiriswa kana kudziiswa. Totizve magathering akati wandei wandei, kana kuri kundufu, mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi, vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti cholera haisati ichiri kupararira. Saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana kuitira kuti cholera isaramba ichipararira.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari kuCape Verde nhasi vachitanga misangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaAusis Corelia Silva. VaBlinken vari kutarisirwawo kushanyira kuIvory Coast, Nigeria neAngola. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vanoti vaBlinken vari kutarisirwa kutaura nyaya dzekudyidzana panyaya dzezvivakwa senzira yekusimudzira kutengeserana pakati peAmerica neAfrica uye kuwanisawo vanhu mabasa nekusimudzira Africa kuti ikwanisewo kukwidza munyaya dzekutengeserana nedzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Chikonzero chingava chikuru chinoita kuti nyika hombe idzi dzide kuuya kuAfrica ndenyaya yekuti Africa ndo imwe dzimwe nyika ichine zviwanikwa maresources akawanda asati anyatso kuwana vanhu vanovashandisa nemazvo, kusanganisa nyaya yekuti vadzi vemuAfrica vasati vagadzira technology yakakura yekuti vagone kugadzira zviwanikwa zvavo kuti zvive zvinoshandisika yatingati value addition. Saka naizvo Russia nechina neAmerica vanomhanyira kuAfrica tokuona kwatoita kuuya kwavaBlinken kuti vauyewo vanyora nezvibvumirano zvokuti vagone kutora zviwanikwa vachindoshandisa kunyika kwavo.
Tiri kuonawo kuti iyo Africa vamwe vari kuti chinoita kuti itadze kuwanawo chouviri inyaya yekuti haina kubatana ingava chokwadi here?
Africa pachayo yakapatsanurwa kubva pakaita yatingati colonialism. Isu sevanhu vekuAfrica hatina kubatana nenzira yekuti takatsanzurwa. Kupatana kwakaita Africa kunoita zvekuti nyika dzokunze dzikwanise kuita itoti exploitation kuti vanogona kuuya nyika imwe votsotera nyika iyo vowana zviwanikwa vobva vazvishandisa kunyika kwavo. Zviwanikwa zvinotengwa nemari yepasi, asi kana zvakuuya ava zvigadzirwa zvagadzirwa yaa mota yadzava mabatiri mafinished goods zvinenge zvava nemitengo yakakwirira, zvinoita kuti simba remari dzaana China dzaana America nana Russia rinoramba rakasimba nenyaya yekuti vanogadzira zvinhu zvinenge zvine mitengo yakati kure.
Mungatsanangura ipapo
kutengeswa kunoita Africa zvunhu zvisina kugadzirwa hatingati maraw materials zviri kuita kuti mabasa mazhinji aende kunze kwenyika kune nyika dzakabudirira vana America nana China nana Russia, nekuti tinenge tichitengesa zviwanikwa zvisina value yakakura. Saka naizvo mitengo yazvo inenge yakatsikira. Saka zvinoita kuti Africa irambe yakasarira kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare.
Munguva yeku kushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Governor weku Florida muAmerica vaRon DeSantis vebato remaRepublicans nezuro vakazivisa kuti vabuda musarudzo dzekutsvaga achamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvasiya vanhu vaviri chete vachikwikwidzana pari zvino vanova vaDonald Trump naamai Nikki Haley avo vaive mumiriri weAmerica kuUnited Nations. Sarudzo dzichaitwa muna mbudzi gore rino. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakaparura chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kutsvaga mishonga nezvimwe zvekushandisa mune zveutano pamwe nekunzwa mitengo yazvo vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Klumi. Izvo vakawanda vati zvinovarerutsira pavanenge vasangana nedambudziko munyaya dzezveutano. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakaparura urongwa uhu vaBlessing Museki vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekurerutsira varwere kana hama dzavo dzinenge dzichida kuvatengera mushonga.
Saka isisi takati kuchiite zvinhu zvinoita impact yakakura kusvika kune vanhu vakawanda, kaita kuti vanhu vakwanise kuwana zvavari kutsvaga vachishandisa WhatsApp. Zvinobatsira chaizvo nokuti kunyange chembere isina WhatsApp asi mwana anenge anayo kana mutukura anayo. Tinoona zvakanakira vanhu kuti zvichabatsira vanhu pavane mishonga vachiwanawo nemitengo yakanaka zvinobatsira utano hwenyika. Mafamasiziwo zvinovabatsira kuti vaende paplatform yakati nokuti isu tavapovapo tavamupika wokuti vatengese zvinhu zvavo kuti vave paplatform.
Vati vakavamba chirongwa cheKlumi mushure mekunge vaonawo zvichivanetsa kutsvagira vabereki vavo pamwe chete nedzimwe hama dzavo mishonga. VaMuseki avo vari kushanda kuBritain pari zvino vati vanhu vanokwanisa kutumira mibvunzo yezvavari kutsvaga panhamba dzinoti +263 788 257 164 vobatsirwa. Vatsananguravo kuti vanoshandisa mobile application iyi vanongoisa zita remushonga votsvagirwa kune mishonga yavari kuda pamwe nemitengo.
Inokubvunza mibvunzo kuti uri kupi kutsvaga mushonga wakaita sei. Mushonga uyu unokwanisa kuvataurira nokunyora kuti mushonga wacho zita remushonga wacho kana kuti unokwanisa kuita picture yeprescription. Zvatinokurudzira ndezvokuti unodzima madziso dzako ekuti nyika rako ungosiya pane prescription chete pakanyorwa prescription kuti mafamasisi vagoona prescription yako. Nzvimbo yaunenge uchida kutsvaga unokwanisa kuti Harare inotora Harare yese, ukati CBD inokutsvaga mafamasisi ari muCBD yotumidzira chichemo chako ichautsvaga. Mafamasisi vanobva vaona ipapo, vanobva vatoona mameseji yako kuti pane munhu ari kutsvaga chapati. Havazivi zita rako, vanongoziva kuti pane munhu ari muHarare ari kutsvaga chapati. Ivo vanokwanisa kuzotaura kuti tinacho
kana kuti hatina.
Va David Mukamba vane dura remushonga kana kuti rinonzi Harare Pharmacy vati chirongwa ichi chiri kurerutsira varwere zvakanyanya.
Chandaona ndechekuti vanhu vakawanda vakukwanisa kudi kuvhunza kuti mushonga inowanika here, inowanika kupi, inoita mari, vasati vasimuka kubva panzvimbo yavanenge vakagara. Naizvozvo manje zvinoita kuti makosi avo ekutsvaga mushonga adzikire, kozi makosi mazhinji mamwe anga achibva panyaya yekuti
Vamukamba vatiwo kubva zvatanga kushanda mobile application maviki maviri apfuura uwandu hwevanobvunza mishonga kuchitoro chavo hwawanda. Izvi zvatsigirwawo navaShepherd Marufu vane chitoro chemishonga chinonzi Long Range Pharmacy.
Application inotinisira kuti varwere vedu vakwanise kuwana mushonga vasati vafamba. Anongoenda papa application ovhunza kuti mushonga ndouwana papi. Ini kana ndinawo ndotoresponda ndomupa price. Kana achidecida kuuya akuuya achiziva kuti ndiri kunanga paLong Range Tovicon instead yekuti atenderere mutauni.
Vachitaura neStudio 7 muzvare sarudza izvovo vari kurapwa chirwere chegomarara vati mushonga wanoshandisa wawanikwe kuzvitoro zvakawanda zvemishonga, asi kuburikidza nemobile application iyi vave kuziya pekunanga.
Indoshandisa kulorambasi saka yanga ichindineta kutsvaka, taifamba zvakanyanya asi nemobile application iyi ndakashandisa kekutanga zvikandiitira nyore, ndakazanangoudzwa kwanga kune mushonga uyu.
Vamuseki vati kubva zvavakaparura chirongwa ichi vari kubatsira vanhu vanodarika chiuru chimwe chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, iko zvino tochimbotarisa zviri kubva kuIvory Coast kuri kutambirwa makwikwi eAfrica Nations Cup. Pari zvino pamitambo iri kutambwa muGroup A, Guinea Bissau 0, Nigeria 0, Equatorial Guinea 0, Ivory Coast 0. Kuti tinzwe zvizhinji, regai tinzwe hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbram.
Nasi kune mimwe mitambo yakati wandei uye yakatarisirwa kuratidza vacharamba vari mumakwikwi neavo vachakasira kudzokera kumusha. Equatorial Guinea iyo iri pachigaro chepamusoro kutungamira zvimwe zvikwata zvavari kutamba nazvo iri kutamba neIvory Coast iyo iri pachigaro chechitatu. Ivory Coast inoziva kukosha kwekuti vakunde pamutambo uyu, asi Equatorial Guinea inogona kuenderera mberi kana mutambo ukapera ari mangange. Equatorial Guinea ikakunda Ivory Coast zvinenge zvakureva kuti varidzi vomusha havachagoni kuenderera mberi mumakwikwi.
Tombotarisa mutambo weNigeria neGuinea Bissau uchange uri kutambwa. Munoona uchibuda sei mutambo uyu muzuva ranhasi?
Pane mumwe mutambo wanhasi, Nigeria yakatarisirwa kukunda Guinea Bissau iyo yave kutambira hayo kupedza mitambo yochidzokera kumusha. Guinea Bissau yakakundwa mitambo yayo miviri yekutanga, zvinoreva kuti hapana zvavangaita nhasi zvingavabatsira kuti vaenderere mberi mumakwikwi.
Pane mitambo yamuri kutarisira kuti ichafadza vanhu here pamakwikwi anhasi aya?
Mutambo unogona kunakidza zvikuru nhasi ndewe Egypt neCape Verde, chikwata chashamisa vakawanda chichikunda nyika dzanga dzakatarisirwa kubudirira. Cape Verde yakatosvika muchikamu chemakwikwi anotevera nekukunda kwayakaita Ghana neMozambique. Egypt inotofanirwa kusunga dzisimbe ikunde Cape Verde, nokuti ikakundikana inogona kudzokera kumba sezvo nanhasi haisati yambokunda pamitambo yavo miviri yayakatamba.
Tombotarisa zvikwata zvakadai seGhana, muri kuona zvichibuda sei pamakwikwi aya anhasi?
Chimwe chezvikwata zvine mbiri asi zviri kukundikana mumakwikwi iGhana, iyo yakatanga nokukundwa neCape Verde ndokupedza mutambo wavo neEgypt ari mangange. Nhasi Ghana iri kusangana neMozambique, iyo yanga yatamba zvakanaka payakasangana neEgypt, asi mutambo wavo ukazopera uri mangange 2-2. Mozambique nayo inotoziva kukosha kwokuti ikunde, nokuti zvikasadaro yakudzokera kumusha.
Tinotenda Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvekupararira kwechirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tabuka Ncube munhau dze isiNdebele.